kusimuka kuri kuita inflation kwa kuonzeresa kuti mari iri kutambirwa na chiremba na mukoti inge iri mari isingakwanise kutenga sekutenga kwayaisiita nguva dzose. Saka izvi ndo zvaita kuti vati kuhurumende tiri kuda kubhadharwa mari iri nani, uye mari isingarambe ichingorusa value yayo neinflation mazuva ose. Tanga takaronga musangano na Minister of Health vao badayamo. Zvino titazonzwa kunzi vanga vakumatare edzimhosva uko, saka musangano wacho hauna kuzokwanisa kuenderera mberi sekurongwa kwatanga takaita.
Saka vana chiremba vakuru vari kuratidzirawo here mungaanyatsojekesa kuti ndevapi vari kuramwa mabasa apa?
Vana chiremba vakuru veSenior Hospital Doctors Association vanotsigira chikonzero chiri kuiswa mberi nanamukoti pamwe chete nana chiremba vadiki kuti mari haichakwane, uye kuti mari yadyiwa ina inflation, uye kuti tinofanira kubhadharwa nemari inotenga ine zvainoreva. Asi pari zvino takamirira hedu musangano zvawanga wanzwa uripo ndo watanga tamirira kuti tione kuti zvakamira sei. Saka tichakamirira iko zvino kuti tione kuti tochifambira mberi tichienda nekupi.
Saka hamusi kuwirirana nemari yakawedzerwa nehurumende iyi iro svondo rino here?
Makwiriro aita mitengo yezvino mumashopu matinotenga nemari yavimbiswa nehurumende, vana chiremba vari kuti ivo hazvisi kufambirana.
Ko mari iya yanga ichimbobva kukambani yava Masiwa iri kufambawo sei apa Dr. Msara?
Kambani ye Higher Life Foundation iri kuita sekuimbisa kwayakaita kuti ichange ichibhadhara mari yayakavimbisa. Havana kumbotyora zvavakatsanangura, asi kunyange zvakadaro inflation yaita kuti mari imwe chete iyoyo inge ichitadza kuwa nevalue imwe chete yakanga inayo. Tinoda kuvatenda vamasiwa neHigher Life Foundation nekuti chikamu chavakaisa chaunza kuyeruka zvishoma kumachiremba, asi kumanesi kwabva kwatonyanya kukuomerwa zvokuti tinoti isu dai hurumende yedu yakwanisa kudzora mwoyo wayo kuti vanamukoti vakwanise kubatsirikana.